chekutanga ndechekuti isuse MDC tekugadzirira sarudzo tekugadzirira maprimary edu takavhura kuti vanoda kuita macandidates kungava kucouncil kana kuti kusenate kana kuti kunational assembly vanofunga kuti vanozvigona vanofanira kuapplya saka vanhu vari kuapplya kuno ku MDC wachibhadhara atinoti maapplication fee acho atinozoshandisa kuti kana taa kuti vanhu vaende kumaprimary todhindisa maballot papers saka isusu seMDC tiri kutosangana mangwana national council yedu kuti ichitarisa mazita evanhu vakaapplya waya vanokwalifya kunde vari macandidates edu tiri kuita meeting yacho mangwana yatiri kuita approve each and everyone akaapplya. Asi kana tichienda kuzeti nekugovernment, hakuna gadziriro dzakakwana dziri kuitika. Semuenzaniso, hatisati ane voters roll racho. Takangoona rakanzi analysis ye voters roll, but handiro voters roll. Chechipiri, takati isusu tida kuti voters roll iroro riauditiwe, kuti tione kuti vanhu vakanyoresa ndivo here vanhu vari muvoters roll zvakare. Chechitatu ndechekuti tiri kuda kuti panodhindirwa maballot papers paya paya tinge takarepresentwawo ipapo zano PF inge ichinge iripo MDC nemama political parties achinge achiona kuti maballot papers ari kuprintwa naani. Totarisazve zvenyaya yekuti diaspora tiri kuti diaspora vanofanira kupiwa kodzero dzekuvhota. Chechina tiri kuti SADC European Union, United Nations, African Union, ngadziwe dzinounza maobservers adzo, ngadziwe dzinoita guarantee election ino, kuitira kuti election ino inge iri in election isina mhirizhonga.
Honorable Chuma, munotiwo nemamiriro akaita zvinhu kugadziriro kubvira kubato renyere ZANU PF, ZEC, hurumende.
Isusu semusangano weZANU PF tiri kunyatsogadzira zvinhu zvedu. Our house is in order, zvinhu zvese zvichitofamba nemazvo. Zvichitaraura iso nhasi kutori nepost biro yakatogara so kuti itigaidhe kuti zvinofamba sei, but chikuru chacho ndechekuti we already have a sort of defined guideline yekuti tive tinozvifambisa sei. Even kuhurumende uko tikatarisa, since a new dispensation kupinda kwemutungamiri wedu Muwani vaMnangagwa, zvinhu zvakawanda zvakufamba nenzira yatiri kutarisa kuti dai zvaifamba nazvo. Tinoziva kuti mazuva mashoma nei apfuura apa takatoona timu inobva kueu ichitolenda kunoko kuzoona kuti maelections ari kugadziriswa sei before, during and after. Saka ndinotemba kuti zvinhu zvese zvaifanira kugadziriswa zviri kuitika. Kune zvimwe zvinhu zvakatara namukoma wangu panapa vamonzora, zvinenge zvemadiaspora votes zviyaziya. Zvinhu zvese zvinogadziriswa kubvira pabumbiro remutemo chaiwo chaiwo. Saka those are some of the things that need to come before to be asked in parliament kuti tigadzirise zvinhu zvichibve zvakanaka if they want us to see that. But also you must know kuti hatingazogonei kuti tikave zvinhu zvese kaone kuti everything tiite run smooth, but hurumende iri kuedza chaizvo, ZEC vari kuedza chaizvo, so I think weare moving in a proper direction.
Vamonzora,
hapana chati chaitwa nehurumende, I'm sorry to say, nokuti mukatarisa tiri kutaura nyaya dzekuti ngatiwiriranei kuti vanodhinda maballot papers ndivanani. Tiri kutaurira zvakare kuti tiri kuti hasatawirira zvakare kuti SADC inouya here, European Union inouya here, African Union inouya, United Nations, kuti dziite guarantee maelections. Nokuti tiri kubva mutransition yokuti mauto akapindira mune zvematongerwo enyika muna November. Saka izvozvo hazvisati zvagadziriswa, hatisati tagadzirisa nyaya dzemhirizhonga. Iko zvinezvi kutaura kwandiri kuita, vachuma vanozviziva kuti kune vanhu vanga vachifoswa kuti vape maserial numbers avo zvinova zvisiri pamutemo. Tobvapo mapato ezvematongerwo enyika asiri ZANU PF haasi kubvumirwa kuenda paTV. Tikuona kuti mameetings eZANU PF anokaziwa, asi mameetings eMDC nemamwe mapolitical parties haasi kukaziwa. Ndizvo zvimwe zvinyunyuto zvinofanira kugadzirizwa izvozvo kuti tiite sarudzo dzakachena muno muZimbabwe.
Vachuma, munotiwo nemashoko ari kudzoswa navamonzora.
Ndofunga mukoma wangu havana kunyatsoona even paTV zvakabuda. Timu yeEU chaiyo yatove muno muZimbabwe, vauya kuzoobserva maelections iwavo. Timu yeSADC is actually coming, is on its way, and AU is also said that vachatumira timu yavo. Saka izvo zvatogadziswa kudhara. Like I'm saying right now as we speak, timu yeEU, European Union chaiyo, irimo muno muZimbabwe. ende tikatarisa futi nyaya ya taura babusana pema TV nechichi inina I remember very well musipa wakaita meeting yavo paHarvest House baba vachinogadza vachamisa kuti vaite president weparty yavo vanhu vezbc vakatouya vechitomhanya takatakamira paparliament parapa panze apa vakauya vechitomhanya vechitoti tatorohwa tichitandamidzwa kuti hatidiwe mukati imomo kuti tinokavha saka kuti woti havasi kukavhwa apa futi vari kurova majournalist acho vechivadzinga hamene kuti vaona kuti zviite sei vachamisa vatenderera nyika yesei vechikambena free havasati vamborambidzwa havarambomiswa havaramboharaswa so tabvura zvinhu zvese kuti munhu wese ngaaite zvaanofanira kuita asi ivo ngavaplay party yavo in honesty kuti ngavabvumire majournalist auye tikuda a free and fair and credible election.